appreciate you. We are all Zimbabweans. There's no need for you to be a
Vana vavadzamara vaviri vabatana nevamwe vana uye vanorwira kodzero dzevanhu mukuratidzira uku. Vamwe vanga varipo vanosanganisira munin'ina wavadzamara Dr. Patson Dzamara uye sachigaro weNational Vendors Union Vasten Zvorwadza pamwe nemutungamiriri webato reViva Zimbabwe vaAce Lumumba. Vazvorwadza vatungamirira vana ava kunopa mapurisa maruva nemakeke, asi mapurisa aya aramba kuzvitambira achibva afamba achienda kumotikari dzavo. Dr. Dzamara vaudza Studio 7 kuti vauya nevana semucherechedzo wekuti vange vachida runyararo nekuratidza rudo kumapurisa kunyange vachipomerwa mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanhu.
Vanhasi taita chinhu chakati siyane, tauya nevana vedu nendava yekuti mapurisa vane system yekugara vachitirova kana taungana, asi nhasi tauya nevana vedu vane maruva nemakeke vachipawo mapurisa. Rizini yataita izvozvo ndeyekuti zuva rapfuura anga iri birthday of Tiraitai. Saka tatiri kuti no, tinokudai, tinoda kuti mutibatsire kuselebhureta upenyu, pemberera upenyu hwaitai.
Muzvare Justina Mukoko, mukuru weZimbabwe Peace Project, sangano rakazvimirira rinoongorora kutyorwa kwekodzero munyika, uye vakambobatwawo zvechisimba vakazowanikwa vari mumaoko emapurisa mushure memavhiki matatu, vati zvinosuwisa kuti vamwe vana vabatana nevana vadzamara kurangarira baba vavo. Muzvare Mukoko vati zvakakosha kuti mhuri yavadzamara pamwe nehama dzavo vazive kwavari.
Timese munoziva kuti ndakambofamba nerwendo rumwe chete. Rwendo rumwe chete vachiramba kuti havazive, asi ndakazobuda ndiri pamatape apa kumapurisa. Saka inini ndiri kungoti ikodzero yevana vaitai. Ndanzwa ndichidzamirwa ndichiona vana vakawanda kudai. Kuziva kuti kushaika kwababa kwevamwe vana chinhu chinorwadza. Anogona kunga asisipo, anogona kunga akaurayiwa, asi tiri kuti isusu chese chizvarwa chemuZimbabwe chinodeserva dignity, nekuti bumbiro remutemo reZimbabwe rinotiro upenyu hwemunhu chinhu chakakosha. Zvakakosha kuti mhuri yekwadzamara izive kuna Itai. Whether Itai akaurayiwa kana kuti haana, vanonida closure.
Amai Shefra Dzamara, mudzimai waItai Dzamara, vaudzawo Studio 7 kuti kana vanhu vakapamba murume wavo vasingadi kutaura kune murume wavo, vati zviri nani kuti vakavapamba ava vabva vapamba mhuri yese.
Nasi zuva ratiri kurangarira Itai asvitsa 17 months asati awanikwa kubva paakaabductwa. Zvinhu zvinondibata zvinondirwadza, because handisandaziva kuti murume wangu aripi, handisandaziva kuti chii chakaitika, kuti ariko here kana kuti haako. Zvinhu zvinorwadza, because vana vanobvunza everyday kuti dedzi vari kupi, vanogara vachibvunza. Uye kune vakatora murume wangu, ndoda kutaura meseji yekuti kana musakwanisi kuunza murume wangu, imi muchaya muchitori tive kune muchiendesa kwamakaisa Itai wacho.
Vazvorwadza vati ruzhinji rweZimbabwe runofanirwa kubatana kuti rudze hurumende kuti vadzamara ndivo vakapedzisira kutorwa zvechisimba.
Nhasi tanga takanangana nenyaya yekuti tiroda kuti Itai adzoswe, angava ari mupenyu kana kuti akafa. Tiri kutondera kudisapia kana kuabdatwa kwaakaitwa mwedzi wega wega musi wa9, asi nezuro 9 wanga ine zvaro, ndosaka taitawo nhasi. Asi tiri kuti kumaZimbabweans ngatibatanei, tiite rally behind citizens, tiite chinhu chimwe chete. Hurumende igu itadze kuwana simba rekuramba richitora vamwe vedu. Titarisire kuti Itai oitwa kupedzisira, vatye kutora, nokuti vanga vachitora kumakore esaya. Asi Itai mweya wake wasimuka, waakupinda mune vanhu vakawanda, nokuti vanhu vakawanda iye zvino izvi vaakuita zvaita Itai. Tese tanga tisingadaika isu makore esaya. Tanga tiri vanhu vakanyarara, vasingatauri, vasingatombodi kuita zvimwe zvinhu. Asi kungobva pakatorwa Itai, mweya wakavhuangirika unongopindawo matiri.
Amai Linet Mudehwe, vanotungamirira Zimbabwe Activist Alliance, vaudza vange vari pagungano iri kuti vamugabe vanofanirwa kukoshesa kodzero dzemhuri yavadzamara semakoshesero avanoitawo mhuri yavo.
Saka zvinorwadza kuti hurumende yava mugabe
inoona zvakakosha kuti kana isu tichisimuka tichitaura about the future of our children tinonga tichi abductwa ita yakabductwa vanhu vanogara vachirohwa but ivo vamugabe vanoona mhuri yavo yakakosha stereki vane muzukuru akanozvairirwa kunze kwenyika uko nekuti muzukuru yakakosha stereki saka itaidzamana message yakuna president yemugabe ndeyekuti nai president kana muzukuru wenyu imi makakosha itaidzamara baba vevana vaviri mwana wevamwe vanhu mukoma vapatsoni vari kupi kana vana vakakosha.
Vaitaidzamara vakashayikwa musi wa 9 kurume gore rapera mushure mekuratidzira vari muAfrica Union Square vachikurudzira kuti vamugabe vabve pachigaro vachivapomera mhosva yekutadza kutungamirira nyika. Vadzamara vakatorwa zvechisimba vachigerwa pedyo nekumba kwavo kuGlenview. Kunyange hazvo matara akati mapurisa vatsvage kuti vadzamara vakaendepi kusvika parizvino, mhuri yekwadzamara inoti hapana chavati vaudzwa chine musoro chinoratidza kuti pane ongororo iri kuitwa nemapurisa. Mhuri iyi iri kupomera mhosva kuhurumende yavamugabe yekupamba vaitaidzamara. Asi mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hurumende iri kuedza kuvatsvaga asi hainawo umbowo hwekuti chii chakaitika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.